ndafara nekutitikona kuti direction yavakuenda yakasiyana nenguva dzapfuura. Zviri pachena kuti varikuedza kudhila nenyaya dzeexpenditure, kushandisa nekutambisa mari kwaisamboitika kudhara. Varikuedza kushanduka maitiro avo. Zviri pachena varikuedzawo kudhila nenyaya yecash crisis, nekudivida kwavaita maaccounts enos maRTGS, nekuring fence foreign currency. Zviri pachena kuti pavakauya kuno kuAmerica, mainvestor anga achivaudza kuti kana tichiisa mari yedu muZimbabwe inobuda sei, and vari kuedza zvikuru kuti varing fence iwayo madhola anenge achipinda, kuti kana achipinda kuti akwanise kubuda akwanise kushanda muekonomy.
Chimwe chezvinhu chamafara nacho chingaita sechipi?
Chimwe chandafara nacho ndechekuti focus yavo, ndingati main focus yandafara nayo ndeyekuda kudhila nayo nenyaya yezvikwereti. And vapa timeline yekuti I think 6 months to a year vanenge vaakuedza kuclear maaria zezvikwereti. Chikwereti ichocho ndo chikanganisa ability chedu kuti tikwerete imwe mari, nekuti futi investment ipinde munyika. Saka ndafara zvikuru ndichivanhu vavachitaura kuti vachirikomita kuti vachatageta zvikwereti izvozvo. Zvirelated kune zvikwereti is kukata kwavanenge vachiita expenditure. Ndafara futi kuna kutagira kwavari kuita kuattracta tax revenue nekuwidena net yedu yetax, pakuwanawo matax kubva kuinformal sector, because you know informal sector inenge yatokura kupfuura formal sector. Saka tax trial yavaisai on matransfers ichabatsira zvikuru. Hopefully mari yacho kana ichipinda vanenge vachiishandisawo zvine musoro.
Mungatiudza kuti chamusina kufara nacho chii?
Chandanyanya kusafara nacho inyaya yekuti mapolisi avo, both fiscal nemonitary, yabuda ndirikunyanya kunzwa bias towards export sector. Vari kunyanya targeta export sector sikuru, and I feel nyaya yedomestic production neconsumption hazvina kunyanya kubuda zvandaa ndichida kuti zvibude kuprioritiza kwacho. Kana Zimbabwe iri kuda kuita middle income economy by 2030, middle income inobva pakwereta kuita vanhu mari, tichitenga dzimba, tichitenga mota and so on. And hatikwanisi kudaro kana tichanza foreign currency US dollar. Inoomesera maconsumers and inoomesera futi madomestic producers.
Munoona sekuti nyika ingabudirira here nenyaya nemari yokukwereta?
Kwari zvino hatibudiriri nenyaya yekuti tine zvikwereti zvakawanda. Ivo varidzi vemari vanokweretesa vanenge vada kuona kuti tichaita sei I can say over the next year pakurestructure zvikwereti zvedu nekubhadhara maareas ezvikwereti vasati vatanga kupa zvimwe zvikwereti. Pamwe tingawane mari kune machinawo nevamwewo, but mari dzacho dzee dziri shoma.
Kana makatarisa zvavataura zvese nezvirongwa zvese zvavati vari kuda kuita, munoona sekuti zvichakwanisa here kusimudzira nyika kuti iende mberi tichienzanisa nezvairi pari zvino?
Tichatanga kusudurudza nyika mbichana. Tichaonawo pane mavhiki anotevera kuti market inoreacta sei, maindustry anoreacta sei, mainvestor anoreacta sei. On its own mamezures avataura are not enough. Chikudiwa munyika yeZimbabwe in addition to mamezures avari kutaura is comprehensive reforms on doing business.